This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gunyana 25, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofunga kuti vataura chaizvo zvichitarisira kuti munhu akaita saivo neutungamiri hwake nekuziva kwatatimita ndozvaanga achataura vatarisa nyaya dziri kunetsa pasi rino mazuva ano.
Tabvunzawo vasvanda kuti vari kuona here vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vari kuUnited Nations vachiterera kurudziro.
Pope Francis vanotaura mudare reUnited Nations muNew York. Zesa inoti nyaya yekushomeka kwemagetsi ichatora makore kugadzirisa. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rinoti vashandi vakadzingwa mabasa havasi kupiwa mari dzavo dzekupukuta dikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wekereke Roman Catholic Pope Francis nhasi vatura mashoko avo pamberi pemusangano weUnited Nations General Assembly, apo vakurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vashande pamwe chete kupedza hondo dziripo pamwe neurombo. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vati mirizhonga nehondo dzinokonzerwa nekusawirirana pamusana pezvitendero kunyika dzakaita seSyria, Ukraine, Iraq, Great Lakes nedzimwe nyika dzekuAfrica. Chinhu chisina kunaka zvachose chinofanirwa kugadziriswa nechimbi-chimbi. Sekutaura kwavo nezuro, Papa Francis vatizve vezvematongero enyika vanofanirwa kubvumirana kupedza urombo pasi rose uye vasashandisa masimba avo kudzinyirira veruzhinji. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Nkululeko Sibanda vanoti mashoko aPapa Francis akakosha zvikuru.
Tinofunga kuti vataura chaizvo zvichitarisira kuti munhu akaita saivo neutungamiri hwake nekuziva kwatatimita ndozvaanga achataura vatarisa nyaya dziri kunetsa pasi rino mazuva ano.
Tabvunzawo vasvanda kuti vari kuona here vatungamiri venyika dzakasiyana siyana vari kuUnited Nations vachiterera kurudziro neyambiro yaPapa Francis.
Guta reCatholic rinotungamirwa naPopu rakakurisa zvikuru pasi pano. Vatungamiri vakawandisa vari kuUnited Nations kutaura kuno vanogara munyika dzine makatorika akawandisa. Saka ndinofunga kuti zvinenge zvataura mutungamiri wemakatorika uyezve anofarirwa nevanhu vakawanda kuchaita kuti vatungamiri venyika idzi vatange kufungisisa nemazvo kuti aiwa tingadii kuti tione kuti kurayiwa kuri kuitwa vanhu vechitendo chechikristu zvigagadzirisei kana kuti tingaite kuti zvimire sei.
Vachibva kuUnited Nations, Papa Francis vaenda kuGround Zero, nzvimbo yakarwiswa nechikwata cheAl-Qaeda muna 2001 nendege dzainge dzapambwa. Pope vabatana nevatungamiri vezvitendero zvakasiyana siyana kurangarira zviuru zvevanhu zvakafa mutsaona iyi. Mangwana, Pope Francis vari kutarisirwa kupinda kereke nezviuru zvemaRoma kuPhiladelphia. Vechitendero cheRoma ichi vanosanganisira makumi maviri nemashanu kubva kuZimbabwe vari muPhiladelphia. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Ntungamilinkomo.
Tichiri panya iyi, mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe, vari mu New York kuno kwa Amerika, uko vari kupinda musangano we United Nations General Assembly, uye vanhu vemuZimbabwe, vanotukunyanga hazvo vasiri kufara nenzendo dzava Mugabe dzekunze kwenyika, uru rwendo rwavaifanira kunge ruchiita nokuti vanodiwa kuti vange variko. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muHarare nhasi, vanhu vakawanda vati vaMugabe vanofanira kupinda musangano weUnited Nations uye vanofanira kushandisa mukana uyu kutaura nedzimwe nyika kuti dziregerere Zimbabwe pazvikwereti zvayo. Vamwewo vakaita savaRasi Chanakira vati kunyange hazvo vasiri kufara nenzendo dzavaMugabe dzekunze kwenyika, rwendo runo rwakakosha uye vaMugabe vanofanira kuchenjerera kuita zvavakaita masvondo maviri apfuura apo vakaverenga mashoko asiri iwo pakuvhurwa kwedare reParamende.
Aiwa hanu, zvakanaka kuti vaende president, but hatidi kuti vanomixa speech sezvo vakaita pavakavhura parliament. Handitika, totarisirwa kuti this time around vanotiitirwa zvinhu zvakanaka uyezve hava collapse.
VaWakefield Mililo vatiwo vanotsigira rwendo rwemutungamiri wenyika kuAmerica uye vatiwo vanofunga kuti vaMugabe vachashandisa mukana uyu kugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika.
But kuneta chaiko onenge chitokuona kuti kuripo pavari pamwe pachoka. Muno mavazoburitsa zvavo paro kana vachazozvitarisa chaizvo pavanenge varipo pamwe pacho vanenge vakatokodzira zvavo. Saka hazvina zvazvinobatsira mani.
Mumwe womugari wemuHarare vatendai Hakata vati vaMugabe vanofanira kusiyana nekufamba sezvo vava munhu mukuru. Vati vaMugabe vave kufanira kutuma vamwe vavo kumisangano yakaita seUN.
President dai vangoita zvekuti vasaramba vachiwaya waya vava munhu akura. Vozi from 91 years age yacho yaye kungoti ngaingogarawo iri munzvimbo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vati kunyange hazvo vanhu vasiri kufara nenzendo dzavaMugabe, rwendo rwekuUnited Nations rwakakosha uye vaMugabe vanofanira kuvepo sezvo Zimbabwe ichibatsirwa nenyika dzepasi rose mumatambudziko akasiyana-siyana.
Nyangwe hako kune vanhu vanotsino vaMugabe vanyanya kufamba, United Nations yakabatsira nyika dzeAfrica dzakawanda kuti dzisununguke, zvikuru sei nyangwe iyo Zimbabwe yacho. Saka chokwadi ndechekuti kuenda kuUnited Nations chinhu chinofanira kuitwa navaMugabe kana kuti mutungamiri anenge ari pongwa iyoyoyo.
Vatungamiri venyika dzepasi rese vanosangana kuAmerica gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations apo vanoziya nyaya dzinonetsa pasi rese. VaMugabe vari kutarisirwa kutaura kuUnited Nations General Assembly nemusi wemuvhuro. Vari kuperekedzwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Kuri kotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba raShembenge Gwi uye kuri kotare zveutano Dr. David Parenyatwa. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kuziya chirongwa chekutambira gwara idzva reUnited Nations reurongwa West Sustainable Development Agenda kutsiva maMillennium Development Goals. Izvi zviri kuitwa pamusangano wakakosha kana kuti Special Summit kutanga nhasi kusvika nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai nyara dzaigumbo nzvanda ava vari kumusangano uyu.
Yes, zvara nhasi rakakosha sekuti vatungamiriri venyika dzese dzepasi rino vaungana muno muNew York vachisunga chisungo chemaSDGs chebudiriro yepasi rino rese takatarisa makore gumi nemashanu anotevera. Asi ndichipinda musangano yakanga iripo mazuva maviri adarika, ndakapinda musangano yevemachechi. Ndikapindawo musangano yemadzimai nemapoka akazvimiririra. Zvikuru zvakabuda ndezvekuti tinoda kuti parambe pachiswa hurumende dziise mari kurongwa hunokurudzira nyaya dzedzidzo, nyaya dzeutano, nyaya dzebudiriro mumaruva. Vachidzikisawo mari inoendawo kumilitary nekuti tinoziva kuti kazhinji pane hondo vanhu vanofa. Asiwo zvikuru zvanyanya kubuda ndezvekuti kochi chitsva chiri kubuda muurongwa huriko pari zvino chakasiyana nezvatanga tiri kuita makore ese adarika. Saka zvikuru zviri kukosheswa ndezvekuti tinoda kuti hurumende dziise mari nekuita urongwa hwekuti zvavanokurukura pari zvino zvisungo izvozvo zvinge zvichiteverwa mukugara kwatinoita mumaruva medu.
Munoona here imi masangano akazvimirira oga achipiwa mukana kuUnited Nations kwekuti vapewo pfungwa dzavo?
Mukana uripo asi hausi kugutsa. Tikatarisa kuti vanhu vane mapoka akazvimiririra madzimai auya masangano evachidiki mukana wacho dzimwe nguva anongopuhwa kuti ichipinda mumusangano kwe 1 hour wobuda hauchawana mumwe mukana zvakare pamazuva matatu anotevera saka tiri kuona pasina kugutsikana kwatinako nekuti mukana wacho haupo wakasimba
amai nyaradzai gumbo nzvanda igweta rinorwira kodzero dzevanhu vanga vari parunare muNew York kuno kuAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mamwe makambani akawanda akamisa vashandi mabasa achishandisa mutongo wedare repamusoro wakaturwa muna chikunguru ari kuramba kutevera mutemo mutsva wemabasa uyo wave kuti mushandi anofanirwa kubhadharwa mari dzemakore akagara pakambani iyi. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti mamwe makambani akanga amisa vashandi mabasa ave kusarudza kuvadzosa pamabasa pane kuti avabhadhare zvinoenderana nemutemo mutsva uyu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iye.
Maemployers haana kutevera mutemo uyoyo saka vashandi vakawanda vachiri kunze kana kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dziri kutaurwa nemutemo ndizvo zviripo vashoma vakadzorwa inamba shoma iyoyo yevanhu vakadaidzwa kuti vadzore pavasa asi vakawanda vachiri kunze maemployers kana kuti vashandirwi vari kuratidza kuti havachi kubhadhara nekupa zvikonzero zvakasiyana siyana zvokuti hatina mari vamwe vanenge vachiti havasi kutenderana nezviri pamutemo saka ndiro dambudziko riripo.
Saka imi seZCTU matanho apa amuri kutora?
Isisi tiri kuti pane mutemo uripo kana usina kunaka kune vashandirwi asi ndiwo mutemo uripo takutodaidzira mamembers etu kuti vatevzere nzira dzokuti mutemo utevzerwe saka tiri kuvatsira kuti tione kuti vasinga tevzeri mutemo vanosungwa nemutemo ndiyo nzira iripo iri available kwatiri vashandi tinota kuti timanikidze because ndizvo zviri kutaurwa nemutemo vanenge varamba tiri kuendera navo tivaendesa kumadare kuti vabhadhare kana kuti vadzorere vashandi vacho kumabasa.
Pane vamati maendesa kumatare here vamoyo?
Inyaya dzatoendeswa hazvisati zvasvika kumadare. Madare edu anotangira kumastructures tingati nzvimbo dziri pacompany level saka kutanga kutomhanara nyaya dzatomhanarwa nyaya dzakati wandei kana zvataurwa maemployers atadza kutedzera tikutarisira kuti tinenge takutoenda kumadare.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare avo vanoti vanoshamiswa nemashoko eZCTU ekuti vashandirwi vari kuramba kubhadhara vashandi vavo.
Tinoshamisika kana vamwe vedu vanonyatsonzwisisa zviri kuita vachitaura zvunhu nemazvisiri saizvozvo. Nezuro uno chaiye tatiri kutotaurirana neZCTU nelabor yese let us say endi tichitaurirana kuti zviri kushamisa kuti hatisi kuwana vashandi vakawanda vari kuuya kumabasa vachisikoti tauya kumabasa kwedu nekuti vazhinji vacho vari kunyatsonzwisisa kuti hakuna kwandandiruko. Ndakataura nevashandi vakati ndichiti kosei musiri kuinda kubasa endi vachinyatsobvunza kuti kubasa kunodii nokuti ndiri kungonoswera ndakagara. Saka kana iwewo wanga vachiziva kuti uri kungonoswera wakagara pakupera kwemwedzi usingabhadharwi zvechokwadi chaizvo unoendera kubasa kwacho kunoidii. So kana izvozvo zvaakuchizotinwa raundi nawo zvaakunzi vanhu havasi kuda kubhadhara kune kusiri kunyatsotaura chokwadi chaiko chako.
Saka chokwadi chiripo ndechekuti vamufukare.
Chokwadi chiripo ndechekuti vazhinji vakapiwa notice vava vatombotora chinguva chakati vasingabhadharwi mari yavo chaiyo chaiyo yavanenge vashandira kana kuti vauyira kubasa. Saka hachisi chokwadi kuti vashandirwi vari kuramba, vashandirwi havana mari yokuti vabhadhare vanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reMCOS vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nerokuti magetsi anyanya kudzimwa dzimwa uye vave kugara murima. Asi kambani yeZESA inogaya magetsi inoti zvichatora makore kuti dambudziko iri rigadziriswe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambirawo kuti zvichanetsa kumutsiridza nyaya dzezveupfumi pasina magetsi. Kuratidza kuti zvinhu zvaipa, ZESA inoti ichadzika mutemo wekuti vanhu vabvise magiza mudzimba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing abata mutauriri weZESA waFlood Gwasira.
Chokwadi kuti kudzimwa kwemagetsi kunenge kwatowedzerei. Izvi zviri kukonzerwa nekushamata kwemvura yatinoshandisa kuchitestidi chikuru chekariba. Sezvamunondoziva mapfigiro akapera, mvura haina kunyatsonaya zvakanaka.
Ko, kune zvimwe zviteshi zvinogaya magetsi zvinhu zvakamirawo sei kunze kwekukariba uko?
Kariba power station ndiyo imwe yemapower station yatingati anchor power station. Ndiyo power station yedu yatakatoira kurifibisha. Ndiyo power station yedu inogaya magetsi zvakanaka, iri reliable, dependable. Saka kudzika saiyo iyi kwekariba kwaita kuti mamwe mastation atinoshandisa eHarare nemunyati nebhulawayo kuti ange achiwanzirwa nekudiwa kunoita magetsi nemakastoma yedu kana kuuya pane zvikachenge demand. Manzi yacho yakatirei meanwhile capacity yedu tijarei tinenge yatibererei.
Tiri kunzwa kuti dambudziko rinogona kusvika kana kuna 2018 ichokwadi here?
Sezvamunozivawo kariba chiteshi chinogara magetsi nemvura nekuti tinazvi tingasvika kuna 2018 ichokwadi kuti muna 2018 ndopatichaita inozive kapasiti ndopatauya mamwe magwenya matsva emuna 2018 magwenya aya anenge achiti mairi ari kuhwange anoshandisa tema mairi ari kukariba. Pari zvino kariba hanzvina yadata rimusvisvi rekuwedzera rekugadzira mishina inoita kuti magetsi anga achiita sei achiwedzerwa. Saka 2018 definitely mishina minyowani iyeyi magwenya matsva anenge akushanda. Asi pakati apa tichisvika kuna 2018 tine urongwa humwe hwatiri kuisa hunoita kuti dambudziko riti reruke. Tinoisa for instance tine maglobe anonzi maenergy savers kana kuti maCSL tirikuenda theruti yekwemaLEDs malight emitting diodes anoya anochengetedza moto wakawanda pakushanda kwavo. Tiriitawozve tinenge kukurudzira kuti vanenge vaine vachikwanisa nemitemo yatida kuti itibatsire kutaitira vanonzi masolar water heaters nekuti takaona kuti magetsi mazhinji anoshandiswa neregizo.
Mutauriri weZESA vaFlood Gwasira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica vaJohn Boehner vazivisa nhasi kuti vari kusiya basa iri kutanga mwedzi unouya. VaBoehner vanga vachinetsana nevamwe vakuru mubato ravo. Mutungamiri wehurumende yeHungary vaViktor Orbán vanoti vachaedza kutsvaga rutsigiro kubva kuEuropean Union kuedza kumisa vapoteri vakawanda vari kupinda munyika iyi vachitiza hondo kunyika dzakaita seSyria. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sechiratidzo chekuti United States iri kuda kubatsira nyika dzemuAfrica mukudzivirira ugandanga, mamiriyoni emadhora ari kupiwa kune vanenge vaine ruzivo pamusoro pevakuru vakuru vakawanda vechikwata chemagandanga chemusomalia cheHarakat Shabab kana kuti Al-Shabab, icho chinodyidzana neAl-Qaeda. Chikwata ichi, icho chakanyoreswa sechikwata chemagandanga chekunze mugore ra2008, chiri kurwisana nehurumende yeSomalia uye chakarwisawo muKenya, chiitiko chichangobva kuitika chepachikoro chepamusoro cheGarissa. Ndicho zvakare chakakonzeresa kufa kwezviuru nezviuru zvevanhuwo zvavo vemuSomalia vanorwira kodzero dzevanhu, vashandi venyika dzekunze vanobatsira, vatori venhau nevanhuwo zvavo, pamwe nemauto anochengetedza runyararo eAfrican Union ayo ari kubatsira mukuedza kuunza kugadzikana pamwe nebudiriro mudunhu iri. Makumi ezviuru zvevanhu vakakonzereswawo kuti vange vachitiza misha yavo mukati mekurwisana kuri kuitika. Hurumende yeAmerica yakaisa zvirango zvemari nezvimwe pachikwata ichi kuvharira zvivakwa pamwe nekurambidza zvizvarwa zveAmerica kudyidzana munyaya dzezvemabhizimusi nenhengo dzechikwata ichi. Iye zvino America yave kupa mubayiro kune mashoko anonongedza kune vatungamiri vechikwata ichi vatanhatu. Mibayiro yemamiriyoni mashanu emadhora pamunhu iri kupiwa kune vane mashoko anonongedza kuna Ibrahim Haji Jama, Ford Mohamed Kalaf uya anove zvakare chizvarwa cheSomalia neSweden, Bashe Mohamed Mohamed anove mukuru wechikwata cheAl-Shabab, na Mukta Robo akamboye mutauriri weAl-Shabab uye aine pasipoti yenyika yekuEritrea. Mamiriyoni matatu emadhora ari kupiwawo pamunhu kune vane ruzivo rwekune vamwe vatungamiri vaviri vechikwata cheAl-Shabab vanoti Abdullahi Yare na Zakaria Ismail Ahmed Hesi. United States inovimbisa kuti mashoko ose ane humbo wechokwadi achaongororwa uye mazita evanhu vose vachapa mashoko acharamba akachengetedzwa asingaburitswi. Kana zvichibvira, United States yakagadzirira kuchengetedza vanhu vane humbo ava kuburikidza nekuvabvisa munzvimbo dzavari vachiiswa kune dzimwe nzvimbo. Kana uine ruzivo, vanokurudzira kuti uende kumuzinda weAmerica uri pedyo newe kana kuenda pa www.rewardsforjustice.net kana kunyora tsamba mbozha pa rfj@state.gov. Aya anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzedu dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatsvuka ropa apo zvikwata zvine mukurumbira zvodamburana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira zviriko svondo rino.
Mutambo mukuru uriko ndeuyo uri kuBaba Field Stadium nesvondo pakati pechikwata chiri kutungamira makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League cheChicken Inn nechikwata chine mukombe uyu cheDynamos. Uyu ndo mutambo wakanyanyokoshesesa pazvikwata zviri izvi panguva ino yemwaka yemitambo zvekuti change kusingadaidzwe anonzwa musi wemutambo iwoyu. Muongororo wezvemutambo vaMishek Sagwa vanoti vari kuona mutambo uyu uchinakidza zvikuru.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iri kuda kukundwa.
Pari zvino Chicken Inn iri kutungamira nemapoints 40 nemapfumbamwe ichiteverwa neFC Platinum iyo ine mapoints 44. Dynamos ine mapoints 42. Muraridzi weDynamos Tony Rindiraya anoti panguva ino hapasi pekutamba nemapoints achiti chikwata chake chiri kuda kukunda mumitambo yese yasara kusanganisa newe Chicken Inn uoyu.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisa kukunda, tiri kutarisira kukunda zvakare.
FC Platinum iyo iri kukwikwidzawo zvine mutsindo iri kubandana neCholocho Pirates muWhite City Stadium mutambo uyu uri komangwana. Mushure mekubuda mumakwikwi echibuku Super Cup, murairidzi wechikwata ichinomeni mapeza anoti League yeCastle Premier Soccer League ndicho chave chinangwa chake.
Takutongo shifta kutenda kuligi. Takutongo pushana na ligi, yote unatushika kupi.
Panguwa imwecheteyo, varari ziva, chaku jikwata javo, Lloyd Tembo, Capes United, na Cosmas Zulu, We Islanders, varukusangana mu National Sports Stadium, nesondo. Mumitambo miviri ya atamba, Chitembwe atora mapoints mana, zvekuti vatsigiri vake vatanga kuimba nekupemberera mushure mekunge vatadza kukunda kwenguva refu. Mumwe mitambo iriko ndeiyi: Chapungu versus Buffaloes, Flame Lily versus ZPC Kariba, Harare City versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Mutambo weShoko Festival wakatanga nezuro muHarare uye uri kuenderera mberi, veruzhinji vachiti vari kufadzwa nemitambo yakasiyana sana iri kuitwa pasi pegungano iri. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye nevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMagamba vatafadzwa sharaunga.
Tirikuita nezvemitambo yemimhanzi, kwoitawo vanoita zvemadrama, kune vanoita zvenhetembo, kune vanoita zvekunyora, kunyora nependi kupenda madziro, pachirungu vanoitiyo graffiti, uyezve kune musangano kana kuti conference iri kuita nezvekudzidzisa vechidiki kushandisa mbozhanhare dzavo nemakompyuta akati kuuya ya kutetsenyura nekuzivisa vanhu vakasiyana siyana pasi rese nezvezviri kuitika munharaunda dzavo, uye nekuedza kugadzirisika kana kugadzirisa kana pane zvinenge zvichikanganisika munharaunda dzavo.
Mune vamwe vari kubva kunze kwenyika here vachange vari pachiitiko chenyichi, uyezve vamwe vari munyika vane mukurumbira vachange varipo ndivanani?
Gore rino iri taita mukana wakanaka, tikaona vanhu vakawanda vari kuuya munyika yedu yeZimbabwe vachiuya kugungano redu reShoko Festival. Tine vari kubva kuSouth Africa vakati wandei, kuna muimbi anoita zvikuru pasi rino nyanyanya muno muAfrica anoitwa yeCaster Nyovese South Africa. Atosvika nhasi ari kutarisira kuti kunge ange achiimba nhasi manheru. Tina Pomo anoita zvenyambo akakwadza vanhu mbabvu nezuro manheru. Tine mumwe futi anoita zvenyambo anoitwa iye Fried Man abva kuSouth Africa. Mumwe chena uyu anoridza gitare rake achiimba nyambo dzake. Pamusoro paizvozvo manheru ano kune vemuno muZimbabwe vakuBulawayo, kuna Clive Chikubu auya, tina Doc Vikela, uyezve tina Simba Kakora kana kuti Simba the Comedy King vanenge vakamiririra nyika yedu. Kuzoita vaimbi vamwe vakabva kuUK, kune vabva kwakanzinyika dzakasiyana siyana dzinoenzanisa Germany, Netherlands, Brazil, Kenya.
Avanga vari vatafadzwa sharaunga ava vanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuShoko Festival vachitaura vari parunare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi iro rinonzi rakomba munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei ma text message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigo kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pope Francis vataura nhasi mudare reUnited Nations muNew York kuno kuAmerica. Zesa inoti nyaya yekushomeka kwemagetsi ichatora makore kugadzirisa. ZCTU inoti vashandi vakadzingwa basa havasi kupiwa mari dzavo dzekupukuta dikita. Sachigaro weZek amairita makarau vanoti vakagadzirira sarudzo ndinodzokorora. Tine urombo vateereri, tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.